Muchiziviso kuvagari kanzuro ichitungisa yati vakavaka vasina mvumo yekanzuro vanofanira kuputsa zvivakwa izvi zvisinei kuti ndivo varidzive nzvimbo here kana kuti kwete. Kanzuro inoti ichashandisa mutemo weRegional Town and Country Planning Act zvikamu 32 ne35 kuputsa zvivakwa izvi. Mutauriri wekanzuro ichitungisa vaLove More Mayor vaudza Studio 7 kuti kanzuro inotarisira kuvandudza nzvimbo yeTown Center ndosaka vari kubvisa vanhu vakavaka zvisiri pamutemo.
Zvakaita mupepa chakanangana nenzvimbo inonzi Town Center inova iyo iri nzvimbo yatakatarisa kuti ichange ichivandudzika kuti izova dhorobha kana kuti yatingati CBD muchitungwiza. Saka naizvozvo kune vanhu varidzi vemasendi vakange vakuvaka zvivakwa zvisingatarisirwi zvakafanana nemidhuri iyo isingatarisa kunge inge ichivakwa panzvimbo iyoyo, uyezve vamwe vakavaka midhuri kana kuti zvivakwa zvisina approval yedu isusu sekanzuro. Ndo vatiri kupa chenjedzo iyi kuti ngavagare vagarisa chimiro mwedzi.
Vameya vatiwo vamwe vevanhu vari kuvaka zvisina mvumo vanhu vakatopiwa mastand asi vari kungotadza kutevedza mutemo. Vati zvivakwa zvichaputswa zvinosanganisira zvitoro, majuraho pamwe nezvimwe. Asi mukuru wechitungwiza Residence Trust Muzvare Diana Kuvheya vaudza Studio 7 kuti kanzuro haina mvumo yokuita izvi uye magweta avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights atonyorera kukanzuru pamusoro penyaya iyi.
Tanyorera kukanzuru pamusoro pedanho ravari kutora kuti zviri hazvisi pamutemo, uye zvekare tine makoti orders atakabvumirana nawo kuti vanofanira kutanga vatipa pekutengesera pane mvura, pane zvimbuzi, pane mabhinu uye pane mutengo wakaderi.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vashoropodza urongwa hwekanzuro yechitungwiza vachiti kanzuro haifaniri kurega vanhu vachivaka pese pese yozomirira kuputsa chete. Vati kanzuro inofanira kugara pasi nevagari vogadzirisa nyaya iyi kwete kuputsa zvivakwa zvavo.
Kanzuro yechitungwiza ngairege kuita zvinhu zvakashata kudai, irege ikonsultane nevanhu vaone zvinhu zvinobhenefita munhu wese. Isu secoalition tinozokikana tichasvika padanho rekuti tichange tichiwedzera kubva kuendesa vanhu kumatare kusvikira pakuratidza tichitodzinga vanhu mumahofisi avo vatinenge tichiona kuti havachaseve maindresi edu semacitizens.
Gore rino kanzuro yechitungwiza yainge yaronga kuputsa dzimba dzese nemisika zvakavakwa zvisiri pamutemo, asi ikamiswa kuita izvi nematare edzimhosva ayo akati inofanira kutanga yapa vanhu pekugara pamwe nepekutengesera. Tabvunza vameya kuti chirongwa chavo hachisi kuzomiswa sezvakaitwa zvimwe here, vakati vanopiwa simba nemutemo weRegional Town and Country Planning Act. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.